Zvakanga zvakanaka chose nekuti vatorere nhau neavo vanoshanda mumidhiya kana kuti masangano anoona nezvekushandiswa kwemashoko. Isusuwo takamira vatorere nhau seZimbabwe Union of Journalists tasangana kumahofisi esangano reUNESCO. Apa taita sangano tikagara pasi tichitaura kuti zvii zvingave zvinetsa zvikurusisa kana takatarisa kuti vatori venhau vanoshungurudzwa zvakadii pamabasa. Saka zvaitika ndezvekuti vapane vakawanda vatauriri vemakomishoni venational peace and reconciliation commission nevehuman rights commission nevamwewo masangano anoona nezvekushandiswa kwemashoko kana kurwira kodzero dzevanoshandisa mashoko vanga varipo. Chazoitika ndechekuti chaobuda neurongwa hwokuti tibatane semasangano akasiyana siyana tione tisangane zvikurusisa kana tishande nemapurisa nevamwewo vanogona kufungirwa kuti ndokunogona kunge kuchibva tsika kana zvimaitiro ekuti vatori venhau vasashande zvakanaka. Ndo zvabuda ipapo, asi chikurusisa ndechekuti vatori venhau vanga vachitaura kuti zvapatare ipapo hapasina kunaka, pasina kumiramisho nekuti kazhinji chingonzwa kuti makomredzi ari kugara achitsungwa kana achirohwa. Saka vanhu vakuti hatichadi zvekare.
Ko, hurumende yange yakamirirwawo here pachirongwa chanhasi?
Hurumende yange iripo chaizvo. Acting Permanent Secretary veMinistry of Information vaDr Ivan Hogurira vauya vakaverenga sipichi yaministawo vachitaurawo zvokuti hazvikodzeri kuti vanhu vashungurudzwe vari munyika yavo. Tofanira kutsvakawo nzira dzokuti toshanda tese sei kuitira kuti tobatisana kuitira kuti vana vemuZimbabwe tipikirwa vasashungurudzwa.
Matambira sei mashoko ataurwa nehurumende aya?
Tinoatambira tawagamuchira chose. Saka tichangozoti pakushanda tichienderera mberi tichawana mukana wokuti tinoenda kwavari kuzvehurumende. Asi chimwewo chatifadzawo ndezvokuti vemakomishini vataura kuti mutashupike vana veZimbabwe. Tiri mapoka akagadzirwa nebumbiro remutemo. Saka kana pane zvinokushungurudzai uyai tikubatsirei. Ndosaka tiripo. Ndingati izvozvo ndo zvafadza vanhu vazhinji nokuti vanhu vanga vavhurika njere nemaziso nenzeve vakati makomishina ari kutotaura kuti anotibatsira. Saka tichashandawo nawo makomishini neminisiyo yedu. Asi chikurusisa ndechekuti makomishini ndiyo abuda pachena akati kana vana veZimbabwe muchishupika uyahiye kuti ripo kuti tikubatsirei.
Kune vamwe vanogara vachiti izvo hurumende inogara yakataura mashoko akanaka chaizvo asi ichizotadza kuratidza chido chekugadzirisa kana kuita sematauriro ainenge yaita. Imi munozvionawo sei?
Isusu seZimbabwe Union of Journalists tinoti munhu akataura zvekuzvisungirira pamashoko ako. Saka isusu zvayo kwatiriwo seZimbabwe Union of Journalists tichishanda nevamwe vatoshanda navo kuti tichiti hurumende makamboti gore riya tave apa zvino tozvifambisa sei. Nokuti kutaura kunonakidza kana vanhu vaya vaisirwa mamicrofoni mberi kwavo. Saka isusuwo semasangano ndozvimwewo zvataurwa ikoko kuti let us put them to their defense, let us put their ways to test kuti kana vachiti vari vachaita zvakati ngationeiwo kuti vanogona kuzviitawo here. Nokuti jana nderedu kuti tione kuti taongorora vanhu ava kuti vanogona kuzviita here zvavataura. Tikarega tikangonyararawo navo vachanyarara. Saka chimwe chatabvumirana ndechekuti vanhu ava kana pane zvavataura vavindika, isu ngatiendawo mangwana tonobvunza kuti makeke aya makati muchatiita tigodya tauya kuzovadya tochiona kuti toenderera mberi sei.
Vadongozi, tiri kuona kuti gore rava kusvika kupera, gore ra-2019 ranga rakamira sei kuvatori venhau muZimbabwe?
Hapana chakachinja pa. Vana vachirongorohwa, vana vachirongoshungurudziwa. Saka takati ndosaka pamavhiki akambopfuura takamboita musangano nevakuru vemapurisa atina zokeza hedi bikoni nekuti ipaka ne humo urongwa atita taka uirula mkacha ita uti tishe dhire mzangane yoye ndo kuti tata wana uti shayatole epidemic yoku zunga wana waki zunga saka ata ndo zono zaga kuti shunguruza uti nae wedwe ko zata iti tawemu ni dispensation ni zati ya nae ni zazuri pokare saka ndo saka tata kamboske ziramu mzangane yoye saka ndinoona kuti ndinovimba kuti tichasangana munguva shoma iyo iri kuuya nekuti sezvo ndambotaura mukanyarara kavanhu ava vanongoita madiro ajojina saka tofanirwa kunge tingoyochidzana kuti aiwa macomrade ingagorera yatakambotaura tikati hatichaitika zvekare zvongomarana marana toda kuti tigadzirire Zimbabwe yakanaka pasina mwana wemunhu anofamba akatyorwa maoko achitoti ndakatyorwa neumwe munhu mune chizvarwa chemuzimbabwe ndo zvatinoti hatidi izvozvo saka ndosaka tichigara cheuchidzana kuti kana pana kudzokera kutsika dzekare dzisina kunaka dziya dziya toyeuchidzana ndo zvatiri kuda kuita.